Musungwa apana kuaiti nzimbo yakatonaka zvayo kune munhu anenge asina mhaka. Saka vakaedza kutipa mhosva dzatisinga kupoma kana kuti mhosva dzatisina kuita. Takatoramba. Ndicho chikonzero chokuti patakaenda kudare vakaramba kuti tibhadhare mari yechibatizo, tingati bailout. Reason yokuti vasavhume kuti pabailout yainge iri nyaya yokuti tigare nzvimbo isina kunaka. Vese vanhu zvavo vari kuusungwa muZimbabwe. Haisi nzvimbo yakatonaka. Kutanga nzvimbo pavanorara, zvavanofuga, chikafu chavanopiwa, mabatirwo ari kuitwa nevane vari ikoko, haisiyo nzvimbo yakatonaka zvayo. Asi vakawanda haasi kwekutanga kuenda ikoko nenyaya dzakafanana neidzodzo dzevashandi. Saka hatina kuvhunduka zvedu patakasvika ikoko, sevanhu vakabhuka kusvika ikoko nguva yakapera. Saka tiri kutarisira kuti zvichadzokera nenyaya yekuti ndiko kuvasa kwedu.
Taonawo sangano reSouthern African Trade Unions Coordination Council kana kuti SATUC richishora zvikuru muutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo nekusunga kwayakaita vashandi kusanganisira ini. Munoti kudini mashoko esangano iri?
I think mashoko akatoratidza vari muregion kuti Zimbabwe hapana zvachinja. Zvatakasangana nazvo isisu nguva yapfuura mazuva matatu aya ndiyo nguva situation yange iripo nguva yaro patengare. Vakawanda muregion vange vatotaura kuti Zimbabwe is in a transition, zvinhu zvinenge zvakatochinja. Asi zvaratidza kuti aiwa utungamiri huripo hauna kusiyana neutungamiri hwangu huripo tisati taenda kumaelection kana kuti tisati taenda tisati kwaitika zvekuu yemasoja. Maitiro evari kutungamira akatofanana zvavo nemaitiro anga aripo, hapana zvachinja. Attitude yemapurisa vanongobata vanhu vasina mhaka, vanongorova vanhu pavanovasunga vasina kuramba, ndiyo maitiro avo vanga vachiita even nguva yaRobert Mugabe. Hapana zvachinja. Saka zviri kutaura nesituku zviri kuratidza kuti kurijini kana kuti charatidza rijini kuti vaya vanga vachiita nzi zvinhu zvachinja muZimbabwe. Achi, hapana zvachinja chaizvo.
Takaona vamwe vachirohwa vachipinzwa murori yemapurisa. Muchaendesa here mapurisa iyaya kumatare kuti varipe pane zvavaiita zvekushungurudza vanhu izvi?
Hatimboregeri zvakashata zvichiitika munyika. Sezvatiri kuramba nyaya yemutero, ticharamba nyaya yekushungurudzo. Saka zvese zvakatoitika inyaya tiri kutoongorora kuti zvichaitike pane generation iri kuuya. Saka ticharatidza nekuenda kumadare kuti vese vachawanika vane mhosva varipe kana kuti vawane mutongo kana vange vachizviitira nekuda kwavo kana kuti vange vakatumiwa.